Kubva nemusvechina svondorapera miganhu yekupinda munyika inoti Plumtree, Bidebridge, Nyamapanda neForbes yanga iine mitsetse mirefu kwazvo yezvese motokari nevanhu uye yainonoka kufamba zvakanyanya zvekuti vanhu vaitora maawa ari pakati pematatu kusvika kumasere vakamirira kuti vadhindirwe magwaro avo ekufambisa pamiganhu iyi. Mumwe wevanhu vaiedza kupinda muZimbabwe vachibva Botswana neZulu ndimuzvare Tandiwe Sheleni, avo vakaudza Studio 7 vari pamuganhu weBotswana neZimbabwe waRamakhobana kuti zuva rakavakanga zvinonzwisa tsitsi pavaive vari mumutsetse.
Tane time tauya panapa tipa Botswana border side tokuda kuprocesa kuti kose tende kuri side. Thank you one munhu arotodhinda saka chiyacho hayakakurisa siraiti.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe vaDennis Juru vakatiwo zvakanga zviri zvimwe chete pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBidebridge nemuganhu weZimbabwe neMozambique weForbes kusvika neZulu Masikati.
Tinoona kuti mabhodha anga ari bhizi zvakanyanya. Bhodha reBidebridge ranga riri bhizi kusvikira Masikati anhasi uno. Tinozoona kuti mota dzese nevafambi vese vanga vapera zvekuti anga ango mumwe nemumwe vanga vachingosvikawo vachingobatsirwa vachipfuura. Tichitarisa pazambuko reForbes Border Post hapana chiripo zvekare, kuna vanhu aripo matiragi apo neapo.
Maneja wemabhazi ekambani yemangongongo Tozai anofamba pakati peFrancistown kuBotswana neHarare vaClifford Dewa vakati mitsetse mirefu pamuganhu weplumtree yakavatadzisa kuita mari yakawanda munguva ino yezororo regore rino. Izvo vanoti zvakaita kuti kambani yavo iite mari iri pasi pezviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica pazuva.
Pabhodha rerama kwevana replumtree ndo yanga yakakurisa mabhazi nemota diki zvakangosangana-sangana, saka mabhazi anga asingagoni kufamba zvakanaka, anga achitomirira kusvika mota dzapera dziri kumberi. Hazvino zvakati afektawo izvozvo kuti mabhazi ese asafamba achinodzoka nenguva rozodzoka kwayo mangwana.
Asi vaHebert Manunure, avo vanogara muguta reWindhoek kuNamibia vachibva kwaMarange mudunhu reManicaland vakati vaive nechivimbo chekuti vaisvika chete kumusha kwaoni Zuro vakare.
Hapana zvakanyanya zvinonyanya kunetsa, vanhu vari kubatsirwa zviri fast ngo chete, vanhu ndo vakati wandezvo vati
izvi zvinotevera kutorwa kwedanho rekusavharwa kwebhodha replumtree nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu mushure mekutaurirana nevamwe vavo vemuBotswana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kuti tinzwe kuti vanhu vangani vapfuura nepamiganho yekupinda munyika kusvika pari zvino. Asi mukuru webazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu pamuganho weRamakhobana kudivi reBotswana vamusele musele vati vanhu zvuru makumi mashanu nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 60,655 vakabuda munyika yeBotswana kubva nemusi wechina svondo rapera kusvika neZulu mangwanani. Vati vachiri kusangana nedambudziko rezvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda muBotswana zvisina mvumo vachiti vanhu mazana mana vane gumi nevaviri kana kuti 412 vakasungwa ndokubhadhariswa mari isingadariki churu chimwe chete cheBotswana pula vachiyambira kuti kupinda munyika isiri pamutemo imhosva.
Kana takatarisa matambudziko atange tichisangana nawo, kune zvizvarwa zveZimbabwe zvichine tsika yekupinda nekubuda muBotswana pamwe nekugara zvisiri pamutemo.
Mumwe mukuru mubazi rinoona nezvemitero muBotswana reBotswana Unified Revenue Services kana kuti BRS pamuganhu weRamakhobana vaservice chipo vanoti motokari dzaibva South Africa dzakananga kuZimbabwe dzakashandisa muganhu uyu rwendo runo dzanga dzakawanda zvikuru.
In total there were 5,000
motokari zvuru zvishanu nemazana mana ane gumi nenomwe dzakashandisa muganhu wedu weRamakhobana mumazuva matanhatu apfuura. Mumazuva matanhatu apfuura aya motokari zhinji dzaibva kuSouth Africa dzakananga kuZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe. MuSouth Africa chete muine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.